Studio 7 yataura nevamwe vapoteri vari kugara pakamba iyi. Mumwe mupoteri amai Naomi Mbui vanobva kuDemocratic Republic of Congo DRC vati upenyu hwavo huri kuvaomera sezvo vari shirikadzi ine vana vatatu.
Especially if you are a single mother, you are not allowed in the society like that much.
Mamwe madzimai anofunga kuti ndingangotora varume vavo. Naizvozvo vanondidzinga pane dzimwe ungano. Haisi nyore kuchengeta vana vatatu uri shirikadzi. Asi zvangu zvinozoita nani nekuti ndine kabasa kandakawana pakiriniki yenyu.
Mumwe mupoteri wechidiki akazvarwa nekukurira muZimbabwe uye ane sangano rinomirira kodzero dzevechidiki mutongogara refugee camp Evidence akazimana Havirimana anoti sesangano vari kuedza kubatsira vechidiki kuwana raramo iri nani.
So you find in terms of the education part we have these refugee youth that are also dealing with it, the likes of
tinova paruzivo pamusoro pekukosha kwedzidzo uye kuzvichengetedza munyaya dzekuzvivaraidza. Tine mitambo yakati kuti yatinoita senzira yekuti vechidiki vasapindane nezvinogona kuvakuvadza kunge kutora zvinodhaka.
Vachitaura pamhemberero dzaitwa patongogara refugee camp nasi, mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu, amai Messi Bima, vati kunyange kuwanira vapoteri zvikwanisiro riri dambudziko, Zimbabwe yakazvipira kuwanisa vapoteri upenyu hwakanaka.
When refugees are included in decision-making processes,
senyika yeZimbabwe, ticharamba tichiwanisa mikana kuvapoteri yekuti vakwanise kuzviriritira vega. Tinozivawo kuti kubudirira kwemishando yavo kunobatsirawo upfumi hwenyika. Ndinoti kuvapoteri ngatishandei pamwe chete.
Hurumende inoti iri kuita muonera pamwe nemasangano akaita seWorld Food Program, United Nations High Commissioner for Refugees, pamwe nenyika dzakaita seCanada, Zambia neAmerica mukuchengeta vapoteri vari patongogara refugee camp. Mukuru wekamba iyi vaJohane Mhlanga vazivisawo kuti Zimbabwe yava kuwanisa vapoteri magwaro ekufambisa kana kuti refugee travel documents.
Several business enterprises have been established in the settlement caters of
pamusoro pemagwaro aya. Chikoro che St. Michael's Secondary School chakazonyoreswa zviri pamutemo sekuvimbisa kwehurumende. Kuchitiwo tine mabhizimusi akawanda atekeshera nenyika.
Vapoteri vari patongogara vanoita mabasa akasiyana siyana anovapa chouviri anosanganisira kusona, kurima nemvura yekudiridzira, kuruka uyewo variko vane zvitoro zvinotengesa mbatya nechikafu. Asi varikowo vamwe vanoti vapoteri vanowedzera kuremedza hurumende yenyika dzavanenge vari sezvo vachida kuwaniswa zvakawanda zvinoita kuti vagare zvakanaka. Asi muongorori wenyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika uye vari mukuru wesangano reThe African Cause Trust vaElton Ziki vati havawirirani nemaonero akadai.
Hapana chinonzi kwanzi vapoteri vapedza mari. Ikodzero dzemupoteri anenge aenda kunyika ipi neipi kuti awanikwa achichengetedzwa kuti apiwe kodzero dzinowanikwa dzevanhu anonzi mahuman rights, ekuwana chikafu chokudya nedzimba dzokugara kana kuti shelter.
Nyanzvi inoongorora kudyidzana kwenyika dzepasi rese uye vari mudzidzisi pachikoro cheBindura University of Science Education, Dr. David Makwerere, vati zvizhinji zvinogona kuitwa mukubatsira vapoteri vari muZimbabwe kuitira kuti vakwanise kuzviriritira.
Zvimwe zvacho zvingangoitwa zvinosanganisira kuvadzidzisa mabasa emaoko kuti vagone kuzvishandira vachizviraramira, kuti pada zvimwe zvichizoita kana vadzoka kunzvimbo dzavo kana kuti vaenda vachinogara kudzimwe nzvimbo. Vanenge vachizokwanisa kuzvishandirawo mabasa ivava vachizviriritira vachiwana chouviri vasina kumirira kuti vachazongopiwa.
Zimbabwe ndeimwe yenyika dzepasi rese yakaisa runyoro rwayo kuchitsidzo chekuchengetedza vapoteri kana kuti International Refugee Law, uye pari zvino munyika mune vapoteri vanogona kusvika zviuru makumi maviri nezvitatu. Asi patongogara refugee camp pane vapoteri vanodarika zviuru gumi nezvishanu. Pavapoteri ava vazhinji vavo vanobva kuDemocratic Republic of Congo uko kunogara kuine hondo, vamwe vanobvawo kuMozambique, Burundi neRwanda. Mhemberero dzegore rino dzaitwa paspedingi ndira rekubatirana pamwe nevapoteri uye dzaitwa vanhu vachifadzwa nenzira dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 patongogara refugee camp kuchipinge, ndini Tobias Mudzingwa.